This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 16, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vechidiki vanoratidzira muHarare nhasi vachibva varohwa nemapurisa. Mutungamiri weMDCT vamugen Tsvangirai vanoti vamugabe varemerwa nekutonga nyika nekudaro ngavachienda pamudyandigere. Pastor Ivan Mawarire vanosangana nagavhuna weRBZ Dr. John Mangudya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anorwisa mvongamupopoto munyika nhasi anonzi arova zvakaipisisa vamwe vechidiki vanga vaungana muHarare vachicherechedza zuva reDay of the African Child vakasunga vamwe vechidiki vana. Mutoro wedu nhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vanga vachibva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana pamwe nekumasangano anoshanda akazvimirira vari kuzvidaidza kuti tajamuka, nhasi vaungana pakati pedhorobha muHarare kuti vacherechedze zuva reDay of the African Child. Mumwe ataura pachiitiko ichi vaDanford Ngadziore, avo vanobva kubato reMDCT, vati yakwana zvino nguva yokuti vechidiki vachienda pamberi kugadzirisa zviri kunetsa munyika sezvo vachiti hurumende yeZANU-PF yatadza kutungamirira zvakanaka.
My comrades, pano patiri idanero rema youth, hakuna kana anyone angazotibvisa pano. Ahoy makamadzai.
Promise mukwananzi, vana vemutungamiriri weZimbabwe Informal Sector Organization, uye vari zvakare mutauriri wetajamuka, avo vati mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, vanofanira kubva pachigaro nepamusana pekuondomoka kwaita upfumi hwenyika, pamwe nekuchikora kwavanoti kuri kuita hurumende yavo kodzero dzeveruzhinji. Vamukwananzi vati kushayikwa kuri kuita mari mumabhanga ndechimwe chiratidzo chekuti hurumende haisisina kana zano rekugadzirisa zviri kunetsa muupfumi hwenyika, zvavanoti zvava kukonzera kuti veruzhinji vadye nhoko dzezvironda. Vamukwananzi vari pakati pekutaura mapurisa anga akapakatira zvombo abva asvika ndokutanga kuzvindikita vechidiki ava, avo vabva vaita rutsoka ndibereke vachiita hwakiti negonzo mudhorobha. Zvinonzi pane nhengo dzetajamuka ina dzarohwa zvakaipisisa, uye nhengo idzi dzinonzi dzaendeswa pakamba yemapurisa paHarare Central. Zvichakadai, vechidiki ava vazopinda mumitsetse yevanhu vanga vari pamabhanga vachitsvaga kutora mari mumabhanga, vachitaura navo pamusoro pedambudziko rekunetsa kuri kuita mari munyika. Mushure mekumhanyidzana nemapurisa, vangadziore vanonzi vazvamparadzwa nevanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani pavanga vaenda kuno umwe musangano wekanzuru, uye vanonzi vaendeswa kuchipata zvichitevera kukuvara kwavanonzi vaita mushure mekurikitwa kwavaitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, gavhuna wereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanonzi vasanganawo nevamwe varatidziri vanga vari pasi pegungano riri kuzviti This Flag, richitungamirirwa napastor Ivan Mawarire. Kuti tinzwe zvizhinji nezvemusangano uyu, tabata pastor Mawarire.
Musangano wedu wanhasi wafamba zvakanaka semacitizens tafara zvikuru nekuuya kwaita macitizens. Chikuru chatati chida kuti vanhu vauye vasatye pamusoro paizvozvo kuti vataure zviri pamoyo wavo, vataura vauya and ndozvinhu zvatifadza izvozvo kuti aiwa zvabudirira kutopfurikidza zvatati akatarisira.
Matambirwa sei nevakuru vereserve banka?
Vatitambira zvakanaka. Tanzwa zvedu kufara kuti aiwa vauya vakatambira zvakanaka, vakatinzwa. Isu tavanzwawo, asi chinhu chataita ndechekuti tavataurira kuti izvo hatina kuya kuzokunyeperai kuti tiri kuzvida zvemabond notes zvamuri kuronga. Ipapo tataura chokwadi tikati izvo tauya kuzokutaurirai kuti izvo isusu hatisi kuzvitrusta zvinhu zvatisiri kuvimba nazvo, naizvozvo hatisi kuzvida. Ende pamusoro paizvozvo hakuna tsananguro yamungatipa savanhu ichaita kuti tivimbe nawo mabond notes iwayo.
Pastor Ivan Mawarire vanga vari parunare muHarare. Mutungamiri webato guru rinopikisa Movement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vanoti zviri pachena kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakundikana kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika, nekudaro vanofanira havo kusiya basa. Ngatinzwei hurukuro yataita navatsvangirai. Tatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Vamwe vari kuti vaMugabe vakundikana ngavasiyavo basa, munotenderana navo here?
Aiwa, vaMugabe vagara makore akawanda vari mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Hapana wavanga shora kuti akakonzera nyika ichizosvika pakadai ndiani. Vegapo for the last 36 years, hapana wangamboshora. Vanogona kushora nekuti vamagarefenzihe vakazokumaona zvekuti zvinofanisa zvibati makaina vanoti zvonezvo. So umbavha paari kubandiyani. So unoona kuti munhu ari kuzodzadza mbabvu nao chaakunyadzisa ndechekuti munhu kana washaya kuti uchasorani kana uchapomerani iwe wegapo unonga kuona kuti zvakuomera ende unofanira kuita zvinofanira kuitwa pane munhu anonyadzikana kuti haaidi zvandikumbarika ndii siyani nazvo.
Saka semaonero enyu upfumi uyu ungagadziriswa sei chaizvo?
Zvozvo vanhu vanofunga kuti kune miracle inoya paugadziriswa upfumi. Hapana miracle iripo. 2008 patakaenda mujuni ndoda kutadza kuti zvinhu zvakazotendeuka nokuda kuti isusu vemdc nezanupf tagara pamwe chete tikaita program neplan yekugadzirisa upfumi hwenyika feki prioritylaio. Now kana zvakamboitika kuti nyikaina kuda kugadziriswa nokukasira kwakadaro chisitaisa nhasi chii, hapana kichavo chinongoda kuitwa, zvinofanira kuti zviitwe zvinoita kuti nyika igokwanisa kuenda muright direction. Iye zvine zvavo zvine dambudziko rokuti nyika haisi muright direction.
Mutungamiri wemdct vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare. Mapato maviri anopikisa munyika anoti reMDCT uye rePeople's Democratic Party abatana nhasi mukuburisa mashoko kuvatori venhau achishora zvikuru bhanga reInternational Monetary Fund. IMF yakatumira nhumwa dzayo nezuro uye nhumwa idzi dziri kutanga kuita musangano nhasi nevatungamiri venyika uyewo nevamwe vanoita zveupfumi. IMF iroda kutarisa kuti zvinhu zvakamira sei munyika. Kuti tinzwe nezvemashoko aburitswa nevanopikisa aya, tabata vanoona nezveupfumi mubato rePDP vaVince Museve.
IMF yakutora position yekuda kuwirirana neZANU-PF, asi chikuvaudza isusu kuti aiwa zvamuri kuita izvo hazvisizvo. Saka maopposition ese anobva afektwa. Saka kuri kuda pfungwa dzatiinadzo muPDP neo pfungwa dziri MDC tichaona kuti kadzisanganisa tinogona kutererwa pane kungotaura tiri tese. Saka tati tibatane ne MDC titaure tese zvakafanana.
Chii chaizvo chamusiri kufara nacho nezviri kuitwa neIMF?
Chiri kunetsa panapa ndechekuti china masa akaenda achiti vari kuda mari. IMF ikati munofanirwa kuita mareforms muekonomi. Mareforms aya anobata corruption, anobata state enterprise, anobata agriculture. Asi tiri kuona kuti zvakataurwa nachina masa hapana zvaaita kusvikira nanhasi. Even kuita kuti gwaro redu malaws edu aite in line neconstitution hapana chati chaita. Asi zviri kunzi neIMF aiwa pane progress. Saka isusu taanchiti IMF progress yamuri kutaura iyi ndeipi? Asi nekuti isusu hatiiona isusu.
VaVince Museve vanoona nezveupfumi mubato rinopikisa rePDP vanga vari parunare muHarare. Gungano resanganai hlanganani iro rinosanganisa vemabhizimisi nevamwe vanhu vanoita mabasa ane chekuita nezvekushanyirwa kwenyika ratanga nhasi Mubulawayo. Vamwe vevanhu ava vachiti vari kufara kuti gungano iri radzorwa kuguta iri. Mutoro wedu wenhau Taurai Shaba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe veavo vataura neStudio 7 ndeavo vane dzimba dzinogarwa nevashanyi kana kuti malodge, pamwe nevanoshambadza nekutengesa, nzvimbo dzinokwanisa kushanyirwa nevanhu vemunyika pamwe nevekunze. Muzvare Juliet Shangare vanoshandira nzvimbo yekushanyira yeAndlop Park iri kunze kweguta reGweru vati kudzorwa kwegungano resanganai hlanganani muguta reBulawayo kuchaita kuti vanhu vakawanda vazive nezvekambani yavo.
Kunoku zvatibetserawo kuti kampani yedu inge uchionekerawo ende kubetserawo tourism industry yedu zvakanyanyisa.
Vaita ichitambo vanoshanda neimwe kambani inoita zvekushambadza nzvimbo dziri munyika dzekushanyira vatiwo kuitwa kwegungano iri muBulawayo kuchava pamukana wekuti vazive dzimwe nzvimbo dzekushanyira dziri muBulawayo pamwe nenzvimbo dzakapoteredza guta iri.
Kutengesa chinhu chausingazive zvinonetsa, zvoda kuti umbotangwa mbosvikapo unoona wega kuti kana wakutsanangurira munhu tino kumatopos kwakamira kwakadai munhu anokwanisa kuzvinzwisisa.
Mukuru mukuru weZimbabwe Tourism Authority Vakari Koga Kaseke vakataurira vatori venhau nezuro kuti sangano ravo iro rinoendiro rinoronga gungano iri rakaona zvakakodzera kuzora chirongwa ichi muguta reBulawayo senzira yekuedza kusimudzira mabhizimisi ezvekushanya sezvo Bulawayo nedunhu reMatabeleland dziri nzvimbo dzine dzimwe nzvimbo dzekushanyira dzine mukurumbira kana pasi rose. Gungano resanganai hlanganani iri nderechipfumbamwe kubva pakatanga kuitwa chirongwa ichi munyika uye richavhurwa zviri pamutemo mangwana manheru nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela Mupoko. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tichiri panyaya iyi, Mavelas Mhlanganya uye abatawo mutauriri weZTA vaSugar Chagonda.
Sangano weziratidzo zvesanganai hlanganani World Tourism Expo zvatanga nhasi muBulawayo. Zvichaitwa kubva nhasi musi wa16 kusvika musi wa18. Tine vatengi vakawanda vakabva nyika dzakasiyana-siyana nepasi rose vachiuya vatinoti maInternational Buyers. Uyewo tine makambani emunhu ari kuratidza pazviratidzwa zvesanganai. Makambani ekunze akawanda zvekusvika 28. Saka izvozvi tikuona vatengi vari kuita misangano yakasiyana siyana nemaexhibitors vachitenderera vachiona zviratidzwa izvi.
Mungatsimi musangano uyu uri kutambirwa sei neavo vari pauri?
Musangano uyu uri kutambirwa zvakanaka chaizvo nekuti gore rino tauitira kuBulawayo. Makore ese apfuura tanga tichiuitira kuHarare. Saka vanhu vari kufarira isikuru sei makambani nevanhu vemunhu vemabhizimusi nekuti vari kutora mukana uyu kushambadzira mabhizimusi avo nekuratidza zvinhu zvaedzwa zvavo zvekuBulawayo kuitira kuzokwezva vashanyi vavanotarisira kuti vatange vachiuya kuno kuzoshanyira Bulawayo kuitira kuti tivandudze chikamu chezvekushanyirwa ichi zvikuru sei takanangana nzvimbo ino yeBulawayo.
Tinoona kuti uri kuitwa panguva apo nyika yakatarisana nedambudziko remari. Pane zvamagadzirisa here pari zvino panyaya iyoyi kune avo vari kushanya nevavo vamwe vachauyawo kuzoona zviriko?
Zvinokwazvo zviratidzo zvesanganai zvegore rinota zviita tiri mukati nematambudziko zvikuru sei ekushayikwa kwemari mumabhanga. Zvinhu zvanga zvichivhiringa zvinhu zvikuru sei pagadziriro, uyezve iko zvine vashanyi vedu nevatengi vakauya kubva kunyika dzakatera siyana vanga vachititaurira matambudziko vari kusangana nawo kakuda kutora mari. Asi zvakaitwawo danho rakatorwa nehurumende rekuti vanhu vashandise yatoti plastic money vachingoshandisa makadhi avo. Zvinhuwo zvabatsira chaizvo nekuderedza matambudziko emari.
Mutauriri weZimbabwe Tourism Authority vaSugar Chagonda vari parunhare muBulawayo naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama nemuteedzeri wavo vaJoe Biden nasi vaenda kuOrlando, Florida kunobata maoko mhuri dzakarasikirwa nehama mukuurayiwa kwevanhu makumi mana nevapfumbamwe uye kukuvadzwa kwevamwe makumi mashanu. VaObama vari kusanganawo navana chiremba nemapurisa akabatsira vanhu ava. Mumwe murume ainge aine pfuti Oma Martin ndiye akapfuura vanhu ava munzvimbo yekutandarira nemusi wesvondo. Russia inoti yambomira kwemazuva maviri kurwisa dunhu reAleppo muSyria zvichitevera chikumbiro cheAmerica chekuti Russia neSyria dzimbomira kurwisa dunhu iri. Izvi zvinotevera chibvumirano chakaitwa muna kukadzi. Hondo yemuSyria yauraya vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi masere. Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry vanga vachishora Russia zvikuru vachiti iri kuramba ichityora chibvumirano chavakaita chekumbomisa hondo. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti mauto, mapurisa nevamwe vanochengetedza runyararo muEthiopia vauraya vanhu vanodarika mazana mana kubva muna mbudzi gore rapera. Mugwaro richangobva mukuburitswa, Human Rights Watch yati mauto emunyika yeEthiopia ari kungopfuura vanhu vanenge vachiratidzira zvikuru vechirudzi chechiOromo. Izvi zvinonzi zvave kukonzerawo kuti munyika umo muite mhirizhonga vanhu vanenge vachiratidzira ava vachipwanya zvinhu nemidziyo yehurumende. Apo nengo dzekomiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu dziri kupinda muvanhu dzichinzwa zvinodiwa neveruzhinji kuti zvinge zviri mubhiri remutemo wekutongwa kwematunhu, kune mashoko ari kubva kumateberland ekuti pane urongwa hwehurumende hwekuti komiti iyi isasvike mune dzimwe nzvimbo. Nezuro musangano wakaitwa muBulawayo unonzi wakamboitawo kunetsana kwakanyanya. Asi nyanzvi munyaya dzemitemo uye vari chipanga mazano musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vanoti munhu wese anofanira kupa pfungwa dzake. Ukuwo nhengo yeZANUPF muBritain vaNick Mangwana vanoti vagari vanofanira kuona kuti vamiriri vavo vasvitsa zvido zvavo mukuumbwa kwemutemo mutsva uyo. Rachel weStudio 7 atanga nekubvunza vaMavhinga maoniro avo paurongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu mukuvandudzwa kwemutemo wezvekutongwa kwe matunhu.
Zvakakosha izvozvo zvanga zvakatarisirwa nekuti ndizvo zviri maringe nebumbiro remutemo renyika idzvara May 2013. Urongwa honga hwatononokwa hunodiwa kuti awane masimba akati kuti ekuzvitonga zvakare kuparadzirwa kwekushandiswa kwaupfumi nekusimudzirwa kwematunhu zvese izvi zvaifanira kunge zvakatoitwa nechimbi-chimbi saka tinoti inguva yanga yatononoka kuti zviitwe
vamangwana imiwo muri kuhoona sei urongwa hwekuvandudzwa kwebhiri rekutongwa kwematunhu nemaguta
chakaipa hapana apa ndopandinowirirana nezviri kutaura mafinga kutora nguva zvanga zvatora nguva asi tinotenda chaizvo nokuti zvinhu zvaakuchifamba zvaakutinhira saka mutinhimira iwoyo maungiro acho ari kutifadza zvemene
pane vamwe vari kuti izvo gurukota rezvokutongwa kwematunhu vakasukuwere vaisa zvinhu zvakawanda zviri kupikisana nezvinodiwa neveruzhinji imi munozviona sei vamangwana
zvinhu zvakaita sei zvinonzi zvinodiwa neveruzhinji nokuti kutaura kunoita ruzhinji runotaura kuburikidza navamiririri varwo maparliamentarians saka iko zvino pari zvino patasvika ndepekuti maonero eruzhinji ari kufamba achikwenenzverwa achiteererwa neyatinoti parliamentary portfolio committee saka vari kumhanyavo kutaura kuti zvirimo hazviso zvinoda vanhu vazviwana kupi nokuti vanomirira vanhu havasati vataura muparliament vanhu vacho maconsultation ari kuitwa haasati atomboita iko zvino idraft riripo rinoitwa maconsultation around saka problem yacho ndeyekuti chii papa handione dambudziko ini
vamavhinga imimiwo munoti kudii pamashoko ari kutaurwa navamangwana aya ekuti izvo vanhu vari kukomplena vazviona kupi
aiwa chiripo ndechekuti gwara ratorwa nedare reparamende ndiro chairo rekupinda muvanhu vachibvunza kuti ndizvo here zvinodiwa nekudaro vana vese vezimbabwe zvizvarwa zvese vane kodzero yekutaura zvavanoda kana kunyunyuta kana pane zvavasingadi ndogwara racho chairo iro kureva kuti hazvifaniri kunge zviri zvekuti ndingana kana kuti gurukota rezvekutongwa kwematunhu ndivakasukure vati zvakati kwete nguva ino iri kuitwa iyi ndiyo nguva yakakodzera yekuti vanhu vataure zvese zvavanofunga pamusoro pebimburo iri kugunguna kwavo kwese nezvavanofarira vanhu ngavataure vachitanisa gwara irori rekuenda kukomiti yeparliamendi iyoyi ndoko vanofanira kunotura nhuna dzavo dzese kana pane zvavasingafariri igwara rakanaka ratorwa iyi
vamavhinga munoona here paramende ichitora zvose zvinodiwa nevanhu
zvinogona kusapinda zvose asi chakakosha ndechekuti iteerere vanhu nekuti vanhu vari muparamende aya vamiririri vevanhu vese vari munyika saka zvinokosha kuti vateerere zvinodiwa nezvizvarwa zvezimbabwe asiwo tinoona kuti pamvenge paine kugunun'una nekutaura kwekunzi pane matunhu asiyiwa munyaya iyoyi yekubvunzabvunza ari kumatevereland kunorth nesouth saka ipapo tinoda kuti pagadziriswe kuti pashayikwe nzvimbo dzisiyiwa pakubvunza vanhu kuti munhu wese awane mukana wekutaura zvaanoda chinonzi utongi hwechitetere ndechekuti ruzhinji ngaruve rwataura voteerera mashoko eruzhinji nekuti dzimwe nguva hazvingagoni kuti mumwe nemumwe zvaanofunga zvipinde mumutemo asi kana zviri zvido zveruzhinji zvinofanira kuremekedzwa zvokudzwa zvakare zvichitaridza kuti pane kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu zvakare zvichitaridza kuti mitemo iyi yakaringana nezviri mubumbiro remitemo renyika yezimbabwe ndo zvinokosha izvozvo
vamangwana kunyunyuta kuri kubva kumatebreland uku kungagadziriswe sei
handi munozivawo inini kuti urongwa hweparamende hunoitwa neparamende ende matebreland north and south neand other region tichisanganisira namasvingo kwangu vanotori navamiriri muparamende ivo vamiriri ivavo kana vakarega nzvimbo idzodzo zvido zvazvo zvisinganopepetwi zvinoreva kuti vamiriri ivavo ndo vari kutokonewa basa
avo vanga vari vanick mangwana vanova sachigaro wezanup f kuuk manzwawo zvakare kubva kugweta vadewa mavhinga vanga vari parunare kujohannesburg south africa reichoto westudio 7 ndiye anga achikokera nhaurirano iyi vechidiki vezimbabwe vari muchirongwa chemandela washington fellowship vasimuka munyika nhasi vachiuya kuno kuamerica kuzoita zvidzidzo zvakanangana nezvemabhizimisi pamwe neutungamiri hwejekerere pasi pechirongwa ichi vechidiki ava vachaita zvidzidzo zvavo kuzvikoro zvepamusorosoro muno muamerica tungamili nkomo Studio 7 abata mwe wavo Trimo Gendi uyo anurugira kwa 00
Ndugufara sisinga yetu zinza na ngani tunga charisiri asi ya wa ndugufara ni umkana wakakura kudai.
Ungati taura nejwe basara goru kuita nejwe?
Ndunashanda ni LGBT community mno mzibabwe. It stands for lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex.
Ungati vanwe LGBT community wari kubatwa sei mu Zimbabwe?
Asini pane kusanzwisisa kunoitika panyazi LGBT community. Bosi kashinji kashu munoona kuti vanhu vane vachine fungidziro yekuti vanhu vari LGBT vanozviita mari kana kuti zvinoitirwa mushonga kana kuti nanofanira kunge aine dimoni kuti azonge ari munhu akadaro. Ofisha zvisiri izvo. Saka asini pane kapachine kakuti vanhu vakazviziva vanongona kuti vachikuda semunhu but musa vanoziva kuti ndo zvauri. Hamachaidyo tichada kukuona kumba kwavo tichada kukusiya nevana vavo kana shamwari chedzo tichada kukuona kwadhuze newe saka vanekwa kutongo pange pane kamuka mubatsiro kakasiyana nemabatiro angu osvitwa mazuva ese nemakore ese panongoitika so
saka chirongwa ichi chemandela muri kuona kunge chichamubatsira sei
ndikwange chandibatsira zvikuru nekuti nekutungamira kwananga ndichita nekubatsirana nevamwe vangu kwananga ndichita muLGBT community handingati ndine maskills ese andinonyatsakuda kuti ndinge ndiri panzvimbo yandaiti ndikwanisa kumira pamberi pevanhuwo ndichiva confident kuti ndikutungamirirawo vamwe vanguwo vezera ranguwo nevamwe vakuru kwandiri nevamwe vadiki kwandiri kuti tinge tichisvika panzvimbo yatinoti iyi ndo nzvimbo yatinoti tiri kubatwawo sevanhu ndo nzvimbo yatinoti tinofilawo sese saka ndikuona kuti mukana uyuva uchandibatsirawo neyatinoti confidence building iyoyi nekuti anga tiaisa mamwe maprograms nemaschedule edu atichange tichiita zvinhu zvange zvichindibatsirawona kuti ndichatonzidzawo kuti proposal chaiyo inonyorwa sei zvinhu zvandisingagoniwo report writing chaiyo chaisana kudzidzisa kuti inopefectwa sei nekuti yandinonyora izvizvi haisati yanyatsa kusvika pekuti ndigati chinhu chandodada nacho saka zvinhu zvese zvaita sei zvichandibatsira izvozvozvo nekuwana mukana wekusanganawo nevamwe vanhu vanobva kune mamwe maorganizations vanoshandawo mune mamwe mapokawo asinawe ari directly linked to LGBTI
Vatrimo Gendi ndemumwe vechidiki veZimbabwe vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vasimuka munyika nhasi uye vanorwira kodzero dzengochani vanga vachitaura nanitungamiri Nkomo weStudio 7 Munhau dzemitambo sachigaro weCapes United vaLouis Uriri vanoti vagadzirisa matambudziko anga atarisana nechikwata chavo ayo angaita kuti vatambi varamwe basa tabata vauriri
vatambi vakanga vakapiwa mari dzavo dzese kunze kwemari dzemwedzi waMay tatanotanonoka ne 16 days uyena mamitiro akaita zvinhu munyika ndifunge kuti kunonoka ne 16 days chingava chindinokatya madza muZimbabwe atichitarisa kuti kunyangwe hurumende haisati yabhadhara vashandi vayo mabonus a2015 nekuti mamwe makambani makuruwo zvakare achiri kumashure zvikurusa saka tinoona kuti pakanga pane rumwe ruoko rusiri rwemuCapes United rwanga tuchishanda apa tinoti tadhila zvedu nazvo uye winning bonus yavo imwe chete yanga iri outstanding yabhadharwa zuva ranhasi
kana muchiti panga paita rumwe ruoko pane vambomiswa here vatambi kana kuti mazvigadzirisa sei
tinenge tichitarisa zvemutemo inoenderana nezvekutenga kana kutengeswa kwevatambi kubva kuchikwata chimwe chete vachienda kune chimwe zvinofanira kutevedzwa saka tataura neavo vakanga vachida kunge vachitora vamwe vatambi vedu vachishandisa nziro dziri kunze kwemutemo iyoyo zvakare tataura nevamwe vatambi vedu zvakare saka zvagadziriswa hazvo
saka mari dzavo dzese dzanga dzasara vapiwa
Yes, ma winning bonus avo apiwa. Salary yavo ya May iri outstanding vachabhadharwa musi wa20 usati wapfuura.
Avo vanga vari sachigaro weCapes United, Advocate Louis Uriri, vari parunare muHarare. Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na8:30 PM tiri kutarisa nezvemusangano weWomen's Dominion uri kuitwa nemadzimai emuZimbabwe kubva kumakereke akasiyana-siyana kuDelaware muno muAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei namba dzenyu paWhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti vaMugabe vapererwa nekudaro ngavachienda pamudyandigere. Mapurisa anorova vamwe vechidiki vanga vachiratidzira muHarare. Pastor Ivan Mawarire wosangana nagavna weRBZ Dr. John Mangujga. Taba, tashuka kumaguma ichirongwa chedu cha nasi. Anoko nika nemfaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusia mina ndimi yake mwakalielie mnaudze chirungu.